Vachitaura pamusangano wavaita nevatore venhau wakakokerwa neboka revapepeti venhau reZimbabwe National Editors Forum kana kuti ZINEF, mukuru wemabhizinisi evanotakura vanhu nemotokari muchinhoi vaEnroad Kaunda vanoti dzimwe nhengo dzavo dzakatengesa motokari dzadzo kuti dziwane mari yekurarama. Vakaunda vanoti vamwewo ndivo vave kurwara nezvirwere zveshuga, BP kana kuti hypertension.
Vamwe vedu kutaura kwatikuita right now, vamwe vakafa. Vamwe vakatozorwa nemaBP waya neshuga izvozvizvi. Maeffects echi ecoronavirus.
Vakaunda vanoti nhengo dzavo dzinosvika zvikamu 60 kubva muzana dzakatadza kudzoka kumabasa pakazovhurwa nyika zvakare. Mumwe wevanotsvaira motokari ava vakatanga kutakura vanhu mwedzi wapera vanoti vari kutadza kuterera marizinesi yekufamba mumigwagwa sezvo vakatora nguva vasingashande.
Mari ndoyanyonyonetsa kuti iwo ruda kugadzisa pemiti, ruda fit, mota ruda fitness, saka zvinhu zvakawanda zvinezvidiwa. Mari kunyanya ndozvinhu zvakanyanya.
Vanotakura vanhu nedzimotokari vanosungirwa kubhadhara mari dzemarezinesi dzinosvika $300 emari yemunyika kana kuti $300 negwaro remvumo yekutakura vanhu kana kuti permit rinoita $400 nechidimu kana kuti $450. Hurumende yakazivisa kuti vose vanoita bhizinisi rekutakura vanhu vanofanirwa kunyoresa nekambani yeZimbabwe United Passengers Company kana kuti ZUPCO, iyo yagara ndiyo inotakura veruzhinji. Asi vanotakura vanhu ava vanoti havakwanisi kunyoresa sezvo motokari dzavo dzichibvumidzwa kutakura vanhu vashoma, munhu mumwe chete kana vaviri. Vachitaura pamusangano mumwe chete, mukuru wemabhizinisi madiki mudunhu remashonaland west vaJokonia Choto vanoti nhengo dzavo dzinosvika $300 dziri kutambura sezvo pasina kana nhengo yavo yakayamurwa nehurumende kunyange vakanyoresa mazita sezvakakurudzirwa nebazi rezvemabhizinisi madiki neari pakati nepakati. Hurumende yainge yavimbisa kuti vanhu vose vakakanganisirwa raramo yavo nechirwere cheCOVID-19 vaizoyamurwa nemari yekutenga zvekudya. Gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu vapowo mavhima vakabvuma kuti urongwa hwekuyamura vanhu huri kutora nguva husati hwatanga danho ravanoti vachagadzirisa. Mune imwewo nyaya, paita ropa rakaipa pakati pemakanzura ebato reMDC Alliance muchinhoi zvichitevera sarudzo dzameya weguta dzaitwa masikati. Kunyange hazvo nhengo yebato reMDC Alliance vagare kaidendera vakunda nhengo yeZANU-PF vavhosta mashevedzanwa nemavhoti mashanu, vamashevedzanwa vachiwana mavhoti mana. Mamwe makanzura havana kufara kuti pane vamwe vavo mumwe chete kana vaviri vavhotera kanzura weZANU-PF uyu. Chinoi ina makanzura 10 nemashanu, bato reMDC Alliance rine makanzura 10 nevaviri, ZANU-PF nevaviri, pamwe nakanzura mumwe chete akazvimiririra. Mukokeri wemusangano bato reMDC Alliance mudunhu remashonaland west uye vari mumwe wemakanzura akadzingwa basa vamukudzei chigumbura vanoti bato ravo richatora matanho nezvabuda musarudzo dzameya idzi. Vachigumbura vanoti bato ravo rinofara kuti makanzura akawanda ari kutsigira mutungamiri webato vaNelson Chamisa.
Pau 6 wawo taona kuti wana tengesa avhotera ZANU-PF, meaning to say kuti automatically munhu akadaro hatisisi naye. Saka semusangano tichatora a decision kuti tione kuti tinoita sei nemaresults abuda iwayo. To another point, maresults atifadza kuti macancellors yedu, 5 of our councillors have proved kuti wa real MDC being led by advocate Nelson Chamisa.
Vasarudzwa kuva meya vadendera vanoti zvaratidza kuti pane dzimwe nhengo dzavo dzinove makanzura dziri kunyepera kuti dzinotsigira vachamisa idzo dzisiri. Munyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Monzora vati vanhu vari kushishidzirwa nekumanikidzwa kuvhotera nhengo dzavasingade nebato reMDC Alliance. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Squatayo vanoti bato ravo rinochengetedza kodzero dzevanhu.
MDC Alliance ibato revanhu ibato roremekedza vanhu.
Sarudzo dzanhasi dzaitwa zvitevera kudzingwa kwemakanzura matanhatu kusanganisira meya vamakumbe nemutevedzeri wavo amai Chipo Mulochwa nebato reMDCT. Amai Mesi Mada vasarudzwa kuve mutevedzeri wameya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.